chirongwa chatiri kuparura nhasi muguta reHarare chirongwa chekuti chivandudze kana kuti kwatinoti kumobilize nekudzidzisa vechidiki maererano nezvine chekuita nekunyoresa kuvhota uyewo tinenge tichioso tichitaura nenyaya dzemaelectoral reforms nenyaya dzerunyararo munyika. So ndo zvinhu zvitatu zvatoda kunge tichipata pachirongwa chechiparura.
Ndinoona kuti mava nenguva muchiita basa rakaita seiri, chamunoda kuita kuzvito chakasiyana nezvimwe zvamanga muchimboita ndechipi?
Nyaya iri kuitika ndeye kuti mukanasa pataita kumashure taiita tichiita tingati in a small way, saka vatoda kuda kuita zvimwe zvokuti takare takaona kuti vechidiki vakawanda havana kunyosa kuvhota and nenyaya yekuti vamwe vanga vasina zviti kupa nyaya also lack of information, saka takuda kuparura chirongwa chiri chakawandudzwa zvekuti chinenge chichisvika kune kuwanda kunowanikwa vechidiki vakawanda munyika yeZimbabwe. Want to do it in a big way.
Chamuchashandisa kuti vechidiki vateerere zvamuri kutaura vechipi?
Takaona isu kuti vechidiki vane zvavanofarira zvakaitawo semusic semasports nini, saka tinenge tichitoshanda nemaartist tichiita maprograms edu nemaartist akawanda kuti vachidiki vaida kunopinda kuti vanze mimanzi vanongopinda nevota registration slip chete vachida kuti vane matimu avo emabhora nini tinenge tichisponsawo mabhora. So tichange tichishanda nevechidiki vari vanga mumayunivhesiti machechis and other areas vanongwa vechidiki, but tinenge tine maprograms anenge ari avanofarira.
Munofungei nekushanda kwakaitwa mukunyoresa vanhu? Munofara here nezviri kuitwa kuOffice of the Registrar uyezve nebasa rekuitwa neZimbabwe Electoral Commission? Pane zvamunoshora here kana kuti zvamunorumbidza pamashandiro avanoita?
Isu takatanga kutotsoropodza maitiro anoita vanhu kuregistra nevanhu vesiki kubva gore rapera. Taiti isusu gore rapera vanhu vekuregistra vaichifawo kutinge vakaita blitz yavo yezvitupa kuitira kuti panozouya zeka kuti registration blitz yakaita muna February muna April vanhu vangadai vane zvitupa, asi mukatarisa izvozvi takatanga kuuya iseka noita blitz ichiitira blitz yevanhu vanga vasina zvitupa. Saka takatotsoropodza tikaona kuti yanga iri nzira yekuti vaiziva kuti vanongoita zvekungotika mabhokisi taita blitz, but vaizivawo kuti vachidika vana zvitupa. Ende mukatarisa mashandiro anoita vanhu veseki yezvino izvi so muenzaniso muguta reHarare munenge mune ofisi wani akavhura inenge nemuchina wani, asi guta rine vanhu vagona kusvika miliyoni vasaregistra kuvhota. Ukaenda kuma tinomboenda kuma out of Harare kuna Bhindura kuti vanenge vakafara muofisi vachi havasi kushanda zvine mazvo zvekuti varegiste vanhu, ende masenta avo kuregista vanhu ari kure. So izvo zvese izvo zvinoti dzimba nekuti state out vechidiki vanhu vachikwanisa kuregista kuvhota vachizovhota kuna 2023.
Makamboitavo hurukuru here namahofisi iwayaya ezeki kana kuti ekuaregistra pamusoro pezvamunoona sekuti ndizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kuvhota? Pane zvamakambotaura navo?
Takaita nguva yakareba tichinyorera matsamba kune seki tichivaudza kuti wandudzai kana kuti tsukururai mablitz enyu, but ivakati pari zvino vachiri kuita delimitation kana kutara maboundary mazva, saka havana staff ende ndozvimwe zvatosangana zvo kanda kumaofisi avo macentral register kwoye kusina vanhu vachiti vanhu vedu vakadeploya kupi kuita zvedelimitation. Saka ndo challenge iripo kuti sekiri also understaffed, so takatombozama kunyorawo kuparliamenti nekuministry of finance kuti vakwanise kuvawandudza budget reseki kuti vakwanise kuemploya vamwe vanhu vanokwanisa kuvazopasira kuti staff yavo inge yakawanda because vari understaffed as it is now.
Vamatete, sangano renyu rinofungei, rinoona sei mamiriro akaita zvinhu maererano nezvesarudzo uye kutsvaga rutsigiro musarudzo?
Muri kuona zvino izvi pachiri kuita maelections kune nyaya dzakawanda dzeviolence dzemhirizhonga dziri kuitika ende tiri kuona sekuti takananga masarudzo dzinouya dzegore rinouya mhirizhonga ichazenge yakatowandisa kutopfuura yakatika yatakaona mugore ra2008. Saka isu tiri kutoti tikuona sekuti maelections aanga achida supervision yeUnited Nations kana AU because as it is now, ma political parties are failing kuti vange vachinzwisisana ende kutipinge tipata kupi na kuprevent mirishonga hizi pano da next na mediator tokunge tingetine maelections anerunyararo so seriousness kwa sababu unge chichizoita maelections anerunyararo mukore note.